Chikonzero chikuru vazulu inyaya yekuti izvo mamiriro akaita zvinhu mumafactory edu matinogadzira zvinhu zvichireva izvo kuti izvo hatisi kugadzira zvinhu kana kuti kwatisi kumanufacture zvakati one day, saka tiri kupedzisira taakutenga kune dzimwe nyika. Asi makada kuzotarisa zvakare zvinhu zvacho zviri kutengwa, zvimwe zviri kubva vatakavakidzana navo yatinoti SADC uye matinoti mukomesa. Takatarisa nyaya yemutemo yekutengeserana pakati penyika dzemusadhak nedzemukomesa, pane maprotocols aripo anoti izvo zvinhu kana zvichibva musadhak kana kuti zvichibva mukomesa, pane mimwe mitero isingabhadharwe zvichireva izvo kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakati dzikirei pamutengo. Saka izvo zvinokonzera zvakare kuti izvo tikwanise kuona zvinhu zvakawanda zvichipinda munyika kupfuura zvatirikuita isusu zvatiri kutengesa kune dzimwe nyika.
Vachitambara, zvingakonzere dambudziko rakaita sei zvekuti Zimbabwe inoramba ichitenga zvinhu zvakawandisa pane zvairi kutengesawo kune dzimwe nyika?
Zvinokonzeresa matambudziko akati wandei. Chekutangisisa zvazvinoreva ndezvekuti kana tiine deficit iyoyi, zvinoreva kutoti takutoda kuwana nzira dzekuifinansa, yatingati financing deficit. And kazhinji zvinowanzoitika zvine zvichiita vanhu vanenge vachikwereta, even nyika inenge ichikwereta mari inogona kusvika mukukwereta mari kuti inge ichifinansa deficit. Saka normally zvinowanzoitika kana nyika yakaita trade deficit, zvinowanzoresulta in indebtedness yenyika. Saka munoona kuti chikwereti chinogona kuramba chakukwira nekuti trade deficit iyoyo inenge ichifanira kuzonge ichifinanswa nedzimwe nzira. Ende kazhinji nzira idzodzo inzira dzekunge nyika yechikwereti yamari.
Todzoka kwamuri imi vamehlo makulu, dambudziko iri ringagadziriswa sei neZimbabwe kuti ikwanisewo kutengesa zvinhu zvakati wandei kunzo?
Dambudziko iri, chimwe chiri kukonzera dambudziko rekuti tisakwanise kutengesa zvakawanda kune dzimwe nyika kana kuti tiite maexports aya, inyaya yemutengo yezvinhu zvedu. Muongororwa yakaitwa zvakaonekwa kuti izvo zvinhu zviri kubva muZimbabwe zviri kudhura zvekuti hatisi kukwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika. Saka nyaya inoda kuongororwa inyaya yeyatinoti muchirungu cost of doing business. Zvichireva izvo kuti izvo mitengo yedu inoda kuti iongororwe, maibatiro atinoita mabasa. Chimwe chinokonzera zvakare kuti mitengo imwe ichikwira inyaya dzakafanana nedzemuhore unopiwa pamabasa. Inyaya yakafana noone kuti izvo mataxes kana kuti marates ari kubhadharwa namakambani, mitero yakasiyana-siyana inoita kuti izvo mitengo kana kuti maitirwo ebhizimisi anga achidhura. Saka inyaya inoda kuti iongororwe, uye hurumende yakaburitsa bepa rairakidza nyaya iyoyo. Saka inyaya inoda kuti iongororwe.
Vachitambara, rogadziriswa sei dambudziko iri muchipeta yenyu chirongwa chedu?
Nyaya yekuisa majuti nematarifs nedonzvo reSADC free trade yakunzi COMESA tripartite free trade area, athink hazvichanyanyi kuita zvakanaka nekuti zvinoreva kuti dzimwe nyika dzinokudzizokuvharirawo mabhoda adzo kana kukwidzawo matarifu nemajuti. Saka athink nyaya iripo ndeyekuti tidhile nenyaya yehigh cost of doing business. Tadaro toimprovawo productive base yedu.